manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina Gumiguru 31 2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechipiri. Asi kuendesana kumatare kwemapato avo kuri kuramba kuchienderera mberi. Vanhu vashanu vafa mutsaona yemugwagwa muHarare nhasi. Zvino zvinenge zvisina kumira zvakanaka kubato riri kutonga muBotswana musarudzo dzakaitwa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamirioni makumi matanhatu kana kuti 60 million vanonzi vatovhota muAmerica pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechipiri svondo rinouya. America inobvumidza vanhu kukurumidza kuvhota vachitumira magwaro avo ekuvhota kana kuti postal voting uyewo kuenda kunzvimbo shoma dzinenge dzakavhurwa kuti vakwanise kukurumidza avo kuvhota. Nasi mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris veDemocratic Party nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party vanenge vari kuArizona neNevada vachitsvaga rutsigiro. Asi kuendesana kumatare kuri kuramba kuchienderera mberi pakati pemapato avo. NeZuro dare repamusoro-soro reSupreme Court rakatambira zvakaendeswa kudare iri naGovernor wedunhu reVirginia vari nhengo yebato reRepublican Party zvekuti vamwe vanhu vabviswe pagwaro revavhoti vachinzi vainge vasiri vagari vemudunhu iri. Izvi zvainge zvichipikiswa neveDemocratic Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi uyewo kuti sarudzo dzemuAmerica dzakachena here tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Ya zvakatwa nedare zvunhu zvakabatsira mavoters ainzi anga ari amaAmerican ainzi akabviswa pavoters roll but zvinhu izvi zvunhu zvakakonzereswa nekuti pane vakaenda kudare vachichallenja mutemo wangu waiswa neVirginia wokuda kugadzirisa tingati voters roll yanga iripo yavaiti vari kuda kugadzirisa kuti pave nevoters roll rinongoenda maAmericans cheche vachibvisa avo vainzi as macitizen. Saka zvaita dare zvokudzosera avo vanga ari macitizen back pavoters roll zvinhu zvatingati zvinokurudzirwa but zvinhu zvine chekuita nokuda kugadzirisa kuti maelections aya ave achivhotwa nemaAmericans chete noti manon-Americans.
Asi iri dambudziko here musarudzo dzeAmerica tichitarisa iyo nyaya yegwaro revavhotiri kana kuti voters roll?
Tichitarisa yatingati the generality of yatingati kuvhotwa kunoitwa muAmerica handioni senge iringanzi idambudziko nekuti tichitarisa kuti yatingati mavota irregularities aonekwa pamakore akati kuti I think for the past 38 years percentage yemailegalities haipfuuri yatingati 1%. Saka but zvinhu zvinenge zvichingoonekwa apo nepapo but zvichigadzirisika zvokuti manumbers acho haana kuwanda sterek and kana tichiona like akaita semastates akaita sana Virginia achida kuti pave nemasafeguards aya yekuti vave vachigadzirisawo voters roll yavo kuti vave nemacitizens anova achivhota zvinhu zvinotaridza kuti at least ndo atingati magwaro kana kuti zvinhu zvichiitwa kuti pave ne atingati ma secure measures ekuti maelections ave achizonzi akavotwa nevanhu vanofanga kuchivota chaimo.
Asi tirikunzwa vamwe kunyanya kubato rema Republicans vachitivo vaTrump vakasakunda musarudzo iyi vanenge vabirirwa. Iwo vaTrump havasati vatambirawo zvakabuda musarudzo dza2020. Pane matambudziko akaita sei apa tichitarisa idzo sarudzo dziri kuitwa idzi svondo rinoi?
Ya mashoko yayo mashoko andoti asina kuti nakei nekuti mashoko atingati anoita tainted sisiri justified atingati maprocesses emaelections emuamerica. Hongu, there have been now my incidences ainziwo pane vanhu vakaitawo atingati vota fraud kana kuti vanhu vakavhota vasingafanira kuva vachivhota, but manumbers iyayo haraise to the point yokuti kungatonzi maelections aya ane chokuita nokubirirwa kungave kukaitwa like vaTrump ne atingati nemaprocesses iyaya, because my safeguards arimo akasimba. And tichitasa example iyo yeVirginia iyoyi yekuti pane vakabvisiwa pavoters row. Izvi tichitasa neimwe side tinotoona kuti aya ndiwo matanho ari extreme anokwanisa kuitika zvokuti nangwe munhu anofanirwa achivhota anokwanisa kutobviswa because hurumende iida kusafeguard yatingati system yokuti hapana munhu anofanirwa achivhota asingafanirwa achivhota kana asiri citizen. But zvakaitika kuVirginia zvinhu zvakare zvine masafeguards iwo zvakare zvokuti kana munhuwo ari muamerican akaonekwa achibviswa pavoters row kuVirginia kune yatingati same day registration anokwanisa kungodzokera zvakare pavoters row kana akauyawo neumbowo hwekuti zveshuwa muamerican.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muamerica. Zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvine kodzero yekuvhota zviri kushandisa kodzero iyi mukusarudza kuti ndiani achava mutungamiri wenyika iyi. Makwikwi makuru musarudzo yemutungamiri wenyika ari pakati pevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party nemutedzeri wemutungamiri wenyika vari kumirira Democratic Party amai Kamala Harris. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 apata nengo yeDemocratic Party vari mutungamiri wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo, pamwe nenengo yeRepublican Party vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda. Atanga nekubvunza vandenda kuti zvii zvavari kutarisira musarudzo idzi.
Ndirikuona hangu maelection acho achanga ari mangange, asi kuve mangange kwaari ndinotarisirawo kuti vanhu vachange vachitarisa kuti vachange vachivhoterawo zvinhu zviri kuiswa nemaRepublicans patable kuti vaone kuti zvichange zvichivabatsira sei mukurarama, because kune maissues akawanda anove nhau dzepolicy, nekuti vamwe vedu vari kunyanya kutarisa kuhunhu, but hunhu ndewo munhu wani, asi mapolicies ndeyevanhu vakawanda anove anobata nyika. Nekuti tiri kuona isusu kuti vanhu havasi kutarisa maringe nekuona kuti mapolisi anozoita kuti nyika inge ichitongika kwemakore mana achange akaita sei. Tine makore mana atapfuura taona kuti takapromiswa zvinhu zvakawanda hazvina kunobatika, nekuti vanhu vaingopromisa vachitaura nenyaya yekuti vanenge vachinyomba kana hunhu hwemunhu, asi mapolisi tikatarisa zvese zvatakapromiswa hatine chakabatika. Izvino zveikonomi payave hapana kunaka, mukaona tese matengera atiri kuita kana fuel ndofunga takapinda yanga yaita kuma $2 something enezvi yakwira zvisingaite. Economy, most of the things, my rental, everything is getting up.
Muzvare Dondo, nyaya tiri kukurukura yesarudzo dziri kwamusi wechipiridzo muchionawo kubva kubato renyu nezvataurwa navandenda.
Ini maideals angu anga atombori Republican Party, asi nekuda kwemamiriro atakaona nyika ino yakaita nepasi rose apa vaDonald Trump vakaita mutungamiriri wenyika, takaona kuti President Trump ndiye president vasingaunze vanhu pamwe chete. Takaona vachikurudzira mhonga mupopoto even my international relationships edu vachitivo kana even my African countries vachimadaidza nemazita asina kumira zvakanaka. President Trump kubvira vachita president munyika munomu takaona kushushikana kwevanhu vatinoti maimmigrants vabva kure. President Trump kwandiri ini vanowanza munga mupopoto pakati penyika. Ndikatarisawo zvakare panhau yeanoti mareproductive rights. MaRepublican vanowanza kuti vataura nyaya yemareproductive rights sekunge inhau yekungouraya, asi it goes deeper than that. Reproductive rights haingobati nyaya yeabortion, inobata zvinhu zvinoaffecta madzimai. So ini semunhu akamirira madzimai ndiri kuvhotera nekusapota mai Kamala Harris. In fact ndiri kushanda nadirector wavo muno Minnesota kuti maimmigrants aende kunokasta mavhotes avo early kumaballot.
Vande ndamanzwa zvataurwa namuzvare Dondo, tipeiwo maonero enyu nezvamunopesana nazvo kana kupokana nazvo kumapolisi amuri kutaura yaya.
Ndinopokana nezvakawandisa nekuti vari kuti havagone international relations, but tiri kuona kuti vaTrump vakaenda vakanopodza hundo kuKorea. Ndo mainternational relationship ka. Vakaenda vakataura naPutin kuRussia kuti mira hundo, vakataura neIsraeri kuti aiwa mirai zvamuruda kuita izvi pakati pePalestine. Anorema international relationship, but Mike Kamala Harris vanga vari muoffice kwemakore mana vese vachitonga navaBiden. Mike Kamala Harris izvozvo vamuri kutaura kuti vari kuita mainternational relationship. Do you know she never been to Europe? She never had any ties with any European country. Hapana border takaona vaBiden vakavaitira zvakanaka vakachimanage ai border kana kuborder kwacho havana kusvika. Vanongotaura chete. Saka munhu anongowawa ata pasina action hapana zviripo. Asi tinoona kuti vaTrump vakataura chiri. Vanowanikwa vachinochiita.
Tezwe kuna muzvare Dondo pindura itinzwe.
Vakaenda kuKorea, vakaenda kuRussia, ndokune maprize avo. Asi President Trump vakataura kuti African countries enyika sandigone kutaura pamhepo pano. Nogona kutarisa kunochigugla. Saka munhu ane mafungiro iwayo, ane muono iwoyo, andione akakodzera kuita president. Munyika muno manisati namboona pekuti maRepublicans vanoti taakumbosiya bato redu tiindose president vekumademokrats. Kune yatinoti hanzi choose the lesser of the evil. Mai Kamala Harris pane panenge vachitoreshawo hatina kuti zvoni vari perfect. Asi ndikatarisa between Donald Trump naKamala Harris, aiwa pari zvino ndinomira pana Kamala Harris nekuti ndoona kuti Donald Trump ane maextreme views asingabatsire progression yethose same very freedom akaiswa muno munyika.
Ndidzoke kwamuri vandenda. Pane vamwewo vari kuti mashoko ari kutaurwawo nevari kukwikwidza vakamirira Republican Party vaDonald Trump mukutsvaga rutsigiro, mashoko anoparadzanisa zvizvarwa zveAmerica. Munoti
ya papo ndogona kuwirirana napo. Munoziva there are people with a bold character. He is not a politician by nature. Asi munhu anoita mincing their words. Munhu asinganyatsozive kutaurawo zvimwe zvinhu zvepublic. But at times his action doesn't tally with my words anotaura. Zvimwe zvacho anozotsurwa. Munhu wenyama. Asi action yavo pamabasa. He works because avashandi vari vega. It's a party. Ndosaka ichinzi party policy. Ndosakanakirawo America. But chandofarira ndechekuti munhu ari bold pane zvaanenge ataura. Asi munhu anongofadza vanhu. Pane vanhu vanongotaura tikatarisa NS Biden Harris administration yakapromisa vanhu zvinhu zvakawanda. But none of those things they did.
Ndodzoka kwamuri muzvare Dondo. Tiri kunzwawo kune vari kuchemawo zvakare kuti mashoko ari kutaurwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden ari kutuka vanenge vari kuRepublican Party. Munoti
ndinongoti izvo zvinowanikwa mumakwikwi kana even kuchikoro vanhu vaitoimba dzimbo dzokutukana. Asi mukazopedza mutambo makoching anoti aiwa faranai faranai inhau yemakwikwi. Asi ndichokupedzisira hangu chandoda kutaura ndechekuti kana mukafunga zvakataurwa naJohn Kelly akashandira Donald Trump apinda musarudzo dza2024 munomu achiti hatidi kuona baba yavavo pachigaro. Anoti iye vaimbo vemukuru wenyika ava vane kakuita kavo kane kahudictatorship mukati. Saka tinoda kuti tinge tine munhu muwhite house and not defend my freedom.
Avo vanga vari nengo yeDemocratic Party vari kutungamirwa wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence buzvare Comfort Dondo vari parunare kuMinnesota kwakare muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunengo yeRepublican Party vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Denda vari parunare kuTexas muno muAmerica muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatereri, mazuva ose anotevera tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nemusi wechipiri svondo rinouya. Musakanganwe kuenda padandemutande redu reFacebook kana reWhatsApp neTwitter yave kunzi X ne YouTube kuti munzwewo zvinenge zvichiitika. Tinokumbirawo kuti mutumire maonero enyu muchitumira mazwi kana kuti mashoko pane zvesarudzo idzi pa WhatsApp namba dzedu dzinoti 202-465-0318. Mapurisa aburitsa mashoko padande mutande reX achiti vanhu vashaya munjodzi yemumugwagwa waitika nenguva dza5 mangwanani mugwagwa weHarare Bulawayo wakwira kubva pavanhu vashanu kusvika pavanhu vanomwe. Izvi zvinonzi zvakonzerwa nekombi yabonderana nerori ranga rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari. Kombi ndiyo yanzi yakonzeresa njodzi iyi. Vafa vanonzi vaendeswa kuchipatara cheSali Mugabe muHarare. Zviri kubuda musarudzo yekuBotswana zvinoratidza kuti bato rinopikisa reUmbrella for Democratic Change riri kutungamira mukuverengwa kwemavhoti kuri kuitwa pari zvino. Bato riri kutonga reBotswana Democratic Party riri kutungamirirwa nemutungamiri wenyika iyi vamokwetsi Masisi rinonzi harisi kuita zvange zvakatarisirwa. Asi vamwe vanoti panogona kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kana pakashaya anokunda zvine mutsindo. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kuBotswana pari zvino, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Freddy Mutenheri.
Pari zvino zviri tense, tingangoti it's early days, mavhoti achiri kuverengwa, asi kuti pane pattern iri kutofomeka yekuratidza kuti pamwe zvingangodero kuti opposition ingangokwanisa kupinda muarea yeruling party. Asi chendiri kuona ndechekuti mamiriro ezvichaita ndezvisezvakaitika zvatakaona kuSouth Africa kuti hapazenge pachimbovi neoutright winner. Asi kuti pamwe President Masisi vachabva vazonzi naChief Justice aiwa former a coalition kana kuti vaboko dhuma ndovachaudzwa izvozvino kuti ndivo opposition yakati kurei. Saka zvichiri hazvisati zvanyatsa kubuda, asi sezvomunongoziva mabudisirwo anoitwa maresults emunyika dzedu dzekunoku kuchamhembe kuAfrica, kunotangwa kuchibudiswa maresults eopposition kwavanenge vaine support yakanyanya sekumadhorobha. Maresults iwawo anobva abuda, vanhu vobva vava neexcitement yokuti pamwe zvavakuita. Saka ndopatichiri iko zvino.
Ko kumakanzuru vati vapedza here kuverenga?
Kumakanzuru akati afamba. Ndokwa tiri kunyanya kuona UDC iri kubuditswa ichi wina zvakati kuti. Asi kuti titi tatitaura netali chaiyo yokuti vangani hatisati, asi kumadhorobha DC iri kuhwina chaizvo. Kumaparlamentary kune mamwe atoti verengwei, and so far kwatoita atingati maupsets. Vanga vari minister wesports vanonzi vaRakgare atoruza. Tanzwa futi kune imwe constituency kuna secretary general weBotswana Democratic Party kuti naikoko vari kuruza. Saka muchabva matoona kutoti ivawo vari kuruza ivavavo ndivo vakuru vakanyanya vanga vari around President Masisi support system yavo.
Kuti bato rinzi rakunda muBotswana rinofanira kunge rine zvigaro zvingani?
Nhengo dzeparamende i61. Bato rinohwina rinofanira kunge rine 31 maMP. Asi mutemo wekuno kuBotswana unoti kana pasina anenge abuda ne31 idzodzo, masimba pari zvino ari kuna Chief Justice. Saka Chief Justice anobva ati parlamendi igare, parlamendi ndoyobva yazoita iyo zvekuvhota kuti kandidati wetinovhotera ndiani. Saka zvine zvakubva nokuti mapato anenge akurukurirana here kuti vaone kuti toisa ani kuti aive president. Vakasawirirana zviri kunzi panenge paine kudamukana we7 days wekuti Chief Justice zvakare anokwanisa kuti aiwa dzokerai kuparlament ikoko mundotitsvagira kandidati chaita president. Kana zvikandoramba ikoko kuda ndokunenge kwakuzoitwa zviya zvokunzi maelections achiitwa rerun.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Fedius Mutenheri vachitaura vari parunhare kuBotswana. Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande redu reWhatsApp moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona Channel. Kana mava apa, munokwanisa kutifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp yeVOA Shona Channel. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muLebanon vanoti vanhu gumi nevapfumbamwe vafa nhasi pabhombwa guta reBaalbek nendege dzemauto eIsrael. Maawa mashoma nzvimbo iyi isati yabhombwa, Israel yanga yati vanhu vabude kumabuda zuva kweguta iri. Israel inoti iri kurwisa varwi veHezbollah. United Nations iri kushora zvaitwa neIsrael izvi. Hondo iyi yakatanga mwedzi wapera mushure mekunge Hezbollah yapedza mwedzi yakawanda ichikanda zvombo muIsrael. Vamwe varimi vekugokwe South vanoti vave kurima mavise kana kuti mawatermelons sezvo ari kuvapa chouviri kudarika zvimwe zvirimwa. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Varimi vakawanda vemudunhu reGokwe South vanoti vava kurima mavisi sezvo ari kuvapa mari yakanaka chose kana zvichienzaniswa nezvimwe zvirimwa. Murimi akatanga kurima mavisi kana kuti manwiwa mubindu rake ndiva James Siwela, avo vanogara mudunhu raishe Sai mubhuku ramuzvara mhaka. VaSiwela vanoti vakatanga kurima manwiwa mushure mekuona zvaiitika kumvuma.
Kuti nditange kudyara mavisi aya ndakazvidzidza kubva kumvuma. Ndikatanga kudyara mavisi aya kubva mu2018. Pandakatanga kudyara mavisi aya ndakaona ine achindibatsira zvakanyanya. Vana vangu vachiwanawo kurarama chikafu vaikwanisa kuchiwana. Mombe ndakatenga kuburikidza newatermelon randakabata ine crimson sweet.
Mumwe murima akatanga kurima mavisi gore rino mubhuku ramuzvara mhaka vaDennis Katazo vanoti chirimwa ichi chashandura upenyu hwavo.
Nemamiriro akaita kuzvika zvinhu zvavo zvakatooma pakati posa apa, asi ndakutokwanisa kutoti vana vararame. Nenivo pamba pangu paratidze kuti pari kudyiwa, vana vanodya vanouratidza kuti nemufaro. So ndikaramba ndiri pazviri ndoona kuti upenyu hwangu hungatoendeka.
Asi mumwe murimi vataura izingwevhu vanoti ruzivo ruchiri rushoma muvarimi vemavisi.
Tazoda kuita project yemavisi kutsvagawo mari sezvo zvakaoma kudai nyika ina mari. Rubatsiro rwatingada nderwekuti tiwane zvekushandisa pakudiridzira. Pamishonga hatina mishonga yacho yekushandisa, zvingoshandisa mishonga isiriyo kungotiwo zviti, asi hazvizobudi sekutarisira kwatinenge takaita.
Varimi ava vanoti pamwedzi mina yavanorima mavisi vanogona kuwana mari iri pakati pechiuru nechidimbu chemadhora ekuAmerica $1,500 kusvika pamadhora zviuru zvina $4,000 kana varima nzvimbo inosvika hekita. Varimi vakawanda vanoti kurima mavisi kwave nani pane kurima donje iro rainyanya kurimwa munzvimbo iyi sezvo mari inobva mudonje iri shoma uye richida basa rakawanda rinosanganisira kusakura, kufirita donje iri kuti risavhiringwe nekuputika. Sabhuku webhuku rekwamuzvara mhaka vaNobert Dube vari kukurudzira vamwe vagari vemunzvimbo mavo kuti varime mavisi asi vachichemawo nedzimwe mari dziri kuzotengwa nadzo chirimwa ichi.
Pari zvino vanhu vari kutora makave vari kutora nepurizi dzavanoda. Izvi tichida kuti tiwanewo purizi yatoda, ivo vari kuita zvokuti pamapurizi. Saka tatikumbira kuti kana kuri kwokutiwo pane vanokwanisa kutitsvakira mamaketi maitifoni ravo tova tichinotengesa toga tichiwana mari iri nani kudarika yatiri kuwana.
Nyanzvi munyaya dzekurima mavisi uye vari murimisi vaKnowledge Mavivi vanoti zvakakosha kuti murimi azive zvinodiwa pakurima manwiwa aya.
Kana tasarudza kudyara manwiwa tinofanira kutanga kuti mavhu edu aongororwa kuti tizive kuti mufudze watinoisa wakawanda sei uye mafotereji atinoda kuisa akawanda sei. Chechipiri tinofanira kudyara mumunda wakachena. Chechitatu vhiki roga roga kana zvichibvira tinofanira kuisa mishonga imwe uchidzivirira zvirwere imwe ichidzivirira tupukanana. Tinofanira kunge tine mvura yakanaka yakakwana.
Nyanzvi mune zvemaindastiri uye vari sachigaro wesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vanoti varimi vemavisi ava vanokwanisa kuwana mari yakawanda pabhizimusi ravo dai vabatsirwa neindastiri yechirimwa ichi.
Saka zvamuri kuona kugokwe inyaya yekuti izvo hatisati taane mari njere nechido chekuti tinge tichigadzira maindastiri nemichina inokwanisa kubatsira varimi vanoita manwiwa, vanoita chibage, vanoita madomasi, vanoita zvakasiyana siyana kuti tinge tiine atinoti marural industries.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pakurudziro yavabina pane huwandu hwemanwiwa ari kurimwa pagore rega rega. Asi varimi vakawanda vekugokwe South vanoti vacharamba vachiwedzera goho ravo remanwiwa sezvo chirimwa ichi chichiita zvakanaka munguva yemvura shoma uye chiine basa shoma rinodiwa kudzamara chakohwewa. Asi sekutaura kwevakawanda, varimi ava vanoti vanodawo ruzivo rwepamusoro pamarimirwo nemakohwerwo echirimwa ichi uye kuti munyika muve nemusika wakanangana nechirimwa ichi. Manwiwa anonyanyorimwa muZimbabwe ndemhando yeCharleston Grey neCrimson Sweet. Ndakamirira Studio 7 ndiri kugokwe South, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi Studio 7 makadini. Tatambura kuno kwato kwemukosi mumwenezi takabviswa nedhamu tokwemukosi tikaiswa kumwenezi kwadi 13. Vatungamiriri vedu vanoti Ezekiel Ndavani, Sheila Chikomo ndo MP, tozoya Vashe ndivachitanga. Saka zvokwadi kuno tatambura tava kutamisiwa zvekubviswa mafoekta avakatipa vavakutidzingirira pasina mubhadharo. Pasina mubhadharo futi tava ne 13 years takabva kwato kwemukosi 2013-2014 tiriko mumwenezi izvezvo vanhu tava akatatiporesa mugoti asi vava kutidzingira pasina mubhadharo. Hurumende yava munangagwa yafungei yatifungire kuno tiri kuchema.
Siko pano pamusha weStudio 7 ndinoda kunzwawo kuti chii chemakabudisa baba munangagwa kuti pa states of president yacho makazvo makanasa kutaura zvine zvinopepfunduso kuona weZimbabwe. Pasit of president yacho iyoyo makataure chiko paya pamanzwa apresident echipenyika
pastudio 7 makadini kuvashamarari vateereri vose vestudio 7. Munoona nyaya inoita vamunangarwa iyi yokundodzidzise dzimwe nyika kubiridzire psaros inorwadza. Tarisai mone mafiri aita vanhu vemozambique shuwa. Zvokwadi pakaipa de vakangogara zvavo vakangotaura kuti isusu takarwira mapato esa akarwira hondo haapikiswi dai kusina kana maopposition party mudzinyika umu. Chiona izvozvi zvikubva papinda vamunangarwa pahusachigaro. Sadak yatoshata kudarika zvayakanga iri.
Makadini. Ndinonzi Muresi, ndinogara kubitiresi. Ndoda kuti nditaurewo nenyaya yangu yekambani yandaishandira, kambani inonzi VS Security. Saka ndiye ndaida kuti nditaure nezvekuti muibudisewo pa radio kuti kana zvichifamba zvakadai toita sei. Ndaishanda pa-T1, ndishanda ku-T1 kudaro. Mari dzangu havana kundipa yaJuni naJulai, havana kundipa neyaDisemba last year. Nanhasi hakuna zviri kungoitika, chero kuti tinde tinoripota kana kuti udidi, hapana chiri kufamba. Saka handizivi kuti ndoita seiwo nekambani iyoyo.
Pastudio 7 ndokumbirawo muise manzwi angu aya kumhuri yose yeZimbabwe nevanenge vachinge vakateerera. Ini ndaidawo kubvunza maringe nerubatsiro rwurikupiwa Zimbabwe iri kuti rwuri kumboendepi, nekuti tiri kunzwa kuti ana Russia vabudisa matanaji akati egorosi ava vati pachibage mari mamillions and some millions. Zviri kumboenda kupi? Because kune amwe mativi eZimbabwe hatisi kutombozvinzwa kuti koko zvino izvozvo zviri kuhorwa kana kuti tinotombozviva kuti zvinofamba sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri vedu vakwanisa kupinda muchirongwa chanhasi vachipa pfungwa dzavo dzisinei neStudio 7. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai tiende kuna mutungamiri Nkomo achitipa nhau dzeIsiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.